Neta kagari ibaze bafite muri dami ikindi kindi nuko kirananye nyamara ibyo bigira iki yaka tanikiro saka ati kiga na kate kwa mani ngine za ati kina nima kita yeti mesha amuweza kuwa pango na kwa kata umo kuma iwa kitu wa kwasa kutungu wa roma mami mechitu ati matangia kani na kwa ati mili pangu anaindi kita
tirikunzwa vamwe vanhu munyika vachichema chema kuti vanenge vanoona sekuti vanenge vachipomerwa mhosva dzekuba mari dzakawanda vanombonzi vasungwa vombogara mujeri asi kumagumo kwacho vozonzi havana mhosva zviri kuita kuti vashaye chivimbo nenyaya yekurwisa huori munoonawo sei zviri kutaurwa nevamwe izvi
vanhuno vane muono watinoona isisi organization in Batana in New York City organization in the city and the public Canada is the city there. So my children were seen in the trend and not as a guy and go in the area of Chumbo and the Makadaro. But of Batwa, a home with some very positive farm, Chenam Chenna. Okoma, the Chamber, the two jobs, the African Russia, Vana, the Medimu, which were in Amakawanda. Saka vanhu vane zvibhedhlera vatokoshewa kuti nyaya iyi yakavhana vaituma nenyaya ichi kuzvinonzi havatina nyaya tiri kutiongera zvizvizvi mainfomira kubva kwavakambonzi vakambongovatichidza seridi asiini zvakaterero rikaizvatinzanzi vanga vasina mhosva ende mutongo wacho unouya pautendi vanhu vanenge vaine zvinhu zvakawanda zvavanenge achiita zvekuti havambonyanzii chii chiri chaiti vanenge vakamwati vasina kutiche mapepa nhau zviri kuitika izvike hanezvika kutanga zinongoramba zvingoitika zvichingoitika zvinochema chema zvikuru kuti mazigaro edzimhosva nevamapazi erimwe yese vanonzi vazvitore ngavaitewo kuti vana vezimbabwe vabatsirikane nemari nemaserivisi avo vachikwanisa kuchinja upfumi hwavo uriwo hwakanaka naka kwete kuti vanhu vashoma shoma ndovari kudya ripa yese yenyika.